Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina Gumi Guru 31, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vamwe varairidzi vari kupakura mabasa vanoti hurumende nebato reZANU-PF vari kuvasengidzira. Zimbabwe Human Rights Association inoti zuva rekodzero dzevanhu muAfrica riri kucherechedzwa kuchiredzi kumasvingo nemugovera. Tichanzwavo zvamunofunga imi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiriri werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira zhou vari kupomera hurumende nebato reZANU-PF mhosva yokutidzira vamwe varairidzi vari pakuramwa mabasa nenyaya yemari yemuhoro. Vazhou vanoti kune zvimwe zvikoro kwakaberekera ingwe. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZANU-PF vaSimon Kayamoyo, asi patakambotaura navo pamusoro penhengo dzebato ravo dzinonzi dzinenge dzatyora mutemo, vakati dzinofanira kuendeswa kumapurisa. Asi gurukota rinoona nezvavashandi amai Sekai Nzenza vanoti havasati vanzwa nyaya dzakadai, asi vakasunwa vanodziongorora.
Apa handingazive, asi zvandanga ngotaura ndezvekuti ndakanga ndine vamwe vamiririri vekuApex Council, ndanga ndine musangano wekuongorora yatinoti strategy yeministry yese. Ikoko ndakanga ndine vanhu vematrade unions neveApex Council. Iyi nyaya yekutyisidzirwa handina kumboinzwa, asi ndingade kuinzwa kuti tione kuti tingapagadzirise sei.
Gurukota rinoona nezvavashandi amai Sekai Nzenza vari parunhare muHarare. Tabatawo Dr. Zhou kuti tinzwe kuti zvii zviri kuitika.
Muzvikoro hamuna kumira zvakanaka. Varairidzi nemhaka yeincapacitation vakatenderana kuti vange vachishanda kaviri chete pawiki, Monday neFriday. Hurumende nohutsinye yatumirawo vanhu vanobva kupublic service commission, vanobvawo kumaDSI nemacouncillors ebato reZANU nevamwe mafunctionaries eZANU avakunyora marairidzi muzvikoro achihundidzira kuti vamunangagwa vakati vanoda kuti vanhu vakadaro vadzingwe basa kuchizopinzwa vamwe vakawanda vasina mabasa. Zvinhu zvatinoona zvokuti zvinhu zvisina kunaka pane kuti hurumende ione dambudziko ravarairidzi igadzirise dambudziko ravarairidzi. Yaakutobvundusira varairidzi kuti inoda kudzinga varairidzi mabasa. Hationi sezvinhu zvakanaka nokuti incapacitation yakatekeshera muzvikoro, maexaminations haasi kunyorwa zvakanaka. Mamwe arito haiwawo vanhu vasirowo maticha kuti vazoexamena because marairidzi vanenge vatadza kuenda kuchikoro. Saka zvinhu zvinoda kuti vanhu vagare pasi vaonesane, vakomberane churu sechuma chomuzukuru. Asi hurumende yakasarudza kuti haidi zvayakwana kuti itaurirane navakuru vanomirira vashandi veZimbabwe. Iri kutonzengawo vashandi ava ende iri kutofunga kuti kana ikazopa bhonasi zvinenge zvatovharana. Asi tinokusvikirwa sei kubhonasi ichazopiwa panyambisirwa muna December? Saka zvinhu muzvikoro hazvina kunaka endi kana hurumende isipindiri nokukurumidza tingangoona mazamanishini asaraya asinganyori nokuti anenge ashaya munhu wokuti anganyoresa muzvikoro.
Hurumende yakatozivisa ka Dr. Zhou kuti haikwanise kuti ipe vashandi nemari dzavari kuda dzichiiswa pachikero nedhora rekuAmerica, vachitiwo iyi mari yakawandisa hurumende haina mari pari zvino.
Dambudziko riripo ndeyekuti hurumende inomhanyira kunyuzipepa, yonotaura kunyuzipepa. Hazvisizvo zvinoitwa nevanhu vanofunga. Vanhu vanofunga vanotungamirira hurumende vanofanira kugara pasi nevanotungamirira vashandi voonesana kuti hazviiti nemhaka yei, kune mamwe masuggestion angapiwo ari nani manetari asi dambudziko rehurumende ndeyekuti kana yaomerwa inotiza vakuru vanotungamirira vashandi yofunga kuti kutiza ikokoko ndokunozopa kuti zvinhu zvinake zvina hazvisi zvakanaka nokuti munoavoida engagement ende iyo hurumende ichizivisa kudaro ko mari yainozowana ichienda kumamachi inoiwana pi mari iyo mari inozongotadza kuwanikwa chete kana iri yokubhadhara vashandi vehurumende asi kana iri yezvimwe zvisina basa zvisina maturo tinoona hurumende dzisemu hurumende ichikwanisa kuti iwane mari yokuti iite zvisina basa saka tinoona kuti mapriorities ehurumende ndo asina kunaka dai hurumende yapo mapriorities ayo akanaka zvingava zvine ramangwana rakajeka kana hurumende ikaramba ichiita izvozvo zvagonzo nakitizi zvinhu zvichamira zvakashata muzvikoro ende hurumende inoda vanhu inofanira kuti igare navanhu itaurirane iwane way forward inotsanangurwa kuvarayiridzi kuti no tatadzwa kuti kutsvagirei mari apa asi tine chekukupai kana kuti tingada kupai nendi wokuti mozovakavo pokuti ramangwana unge uchizovawo neimba usingazorambi uri loja zvinhu zvingava nomusoro pane kungotiza manegotiation
asi kavarayiridzi vakaramwa kuenda kunonyoresa bvunzo hazvizokonzerawo here matambudziko kuvana izvi Dr. Joe
varayiridzi vanoda ndosaka izvezvizvi vakazvipira kuti havakwanisi kuramwa mabasa zvachose vanokwanisa kuti vaende musi wemonday musi wefriday saka icommitment yakatonyanyisa inoratidzwa navarayiridzi nokuti uchitambira mari tinonzwa vanhu vachingonyepa vachiti mushandi wehurumende wokupedzisira anotambira 1023 idzo ndo dzonzi nemai ineti inenge ibasic inenge ichingoda maallowances netransport nehousing allowance asi kata kuchitarisa net varayiridzi vese vari kutambira 700 to 809 saka mari iyoyo netransport dziriko nemaaccommodation cost nemaschool fees nemamedical cost haikwani so dambudziko harisi kuvarayiridzi dambudziko riri kuhurumende kuti mari iyi inokwana sei kuti munhu adye akwanisewo kuti vana vake vadye nokuzoenda kubasa saka varayiridzi vanoda chose kuenda kubasa mazuva ese asi chokuendesa uye chokudya kuti vaende vagonodzidzisa vana vezvikoro maiso kwazvo nyemba kutadzarungwa ndo chisipo
mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi reprogressive teachers union vatakafira zvou vange vari parunhare kumasvingo sangano rinorwira kodzero dzevanhu rezimbabwe human rights association zimrights riri kucherechedza zuva rekodzero dzevanhu muafrica reafrica human rights day munhandare yechitsanga mudunhu rechiredzi kumasvingo nemugovera uno mukuru wezim rights vaok machisa vanoti zuva iri rinocherechedzwa musi wa21 gumiguru muafrica yose asi ivo nekuda kwekuti vakange vakabatikana nezvimwe zvavaiita pazuva iri vakaona zvakakodzera kuti vaendese mberi mhemberero dzavo kumusi wa2 mbudzi dinginzira regore rino rakanangana nekurwisa uori uye kusimudzirwa kwekodzero dzevanhu pamwe chete kana kuti fighting corruption and promoting human rights together zuva rekodzero dzevanhu muafrica rakatarwa nesangano reafrican commission on human rights on human and people's rights mugore ra1989 kuBenghazi kuLibya uye kubva zuva iri kusvika nhasi nyika dzose dzemuafrica dzinorichirechedza ngatinzwe hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navamachisa
hongu sangano redu riri kucherechedza kwete kekutanga asi kechipiri takamboita mumutambo wakaita saiwoyu kugokwe mavhiki maviri apfuura iko zvino takunoita kuchiredzi tichicherechedza kupendedzwa kwekodzero dzevanhu muafrica zuva iri rakatarwa neafrican commission on human and people's rights kuti ripembedzwe musi wa21 october wega wega muafrica yose tinopembedzawo zuva iroro tichitora dingindira ravo ravakati muchirungu vanoti fighting corruption and advancing human rights together saka ndo dingindira ratiri kungoshanda naro patichaenda kuchiredzi musi wesaturday saka tachikurudzira mhuri yese iri muchiredzi kuti iungane nesu ichipembera pazuva irori pachitsanga hall mutsovani musi wa2 november nyango zvedu tatinonoke asi tatichiita kumwe kwakasiyana siyana. Changa iri shuviro yedu yekuti tiite kumaprovinces ese, asi tazviona zvakatikodzerei kuti tipembere nemhuri yekumasvingo tiri kuchiredzi, nokuti mamwe makore tachimboitawo kune dzimwe nzvimbo.
Tiri kuona kuti muri kuti zuva iri rinocherechedzwa musi wa 21 Gumiguru, asi imi muchange muchiungana musi wa 2 Mbudzi. Chii chaita kuti muzoda kuungana mumashure mezuva iri?
Zvakanyanya kukonzera ndezvekuti musi wa 21 chaiwo chaiwo tanga tine hurongwa hwakati wandei nemamwe mapoka anorwira kodzero dzakawanda kugokwe kuMidlands. Saka takanga tichicherechedza zuva irori, saka kuti tizowanikwa tichizoita udambu udambu kwakasiyana siyana, takaona tichitadza kuzowana vanhu vatinofungira kuti tinozowana. Uyezve munongoziva kuti Zimrai dzine vanhu vamwe chete havazokwanisi kuve vamachisa vari kugokwe, vozowanikwazve vari kuchiredzi nguva imwe chete. Saka takati ngatimbotangai tapedza chirongwa chekugokwe, tapedza chirongwa chekugokwe tobva tazonoita chekuchiredzi, nyangwe hawo mazuva akasiyana.
Zvii zvikuru zvamunotarisira kuita musi uyu?
Chekutanga ndechekuti tiri kuda kupembedza dingindira yatingati timu yeAfrica Human Rights Day. Sezvandambotaura inoti fighting corruption and advancing human rights together. Zvinoreva izvo ndezvekuti tiri kuda kurwisana neuori, uyezve tichikurudzira kodzero dzevanhu tiri pamwe chete semhuri yeZimbabwe. Saka zvikuru zvatenge tichida kupembedza dingindira irori muzviratidzwa zvatinenge tinazvo seZimrai, mabasa edu atinoita nemamwe mapartners edu atinoshanda nawo vakasiyana siyana vachange varipo, tinoda kuratidzira kuti vanhu vemuZimbabwe vazive kuti uhwuori hunomborwisanwa nahwo sei. Chii chinoita kuti vanhu vazoita uori? And kana munhu aita uori, kazhinji kacho zvii zvinowanzoitika kana abatwa? Ende kuti munyika yedu ibudirire, sekutaurwa kunongoitwa mazuva ose, even mukuru wenyika anogara achitaura kuti gadurisanei neuori. Ndosaka pakaitika chiumbwa chinonzi Zimbabwe Anti-Corruption Commission, chinove ndicho chakapiwa simba rekubata avo vanenge vachiita uori. Saka zuva irori tinoda kuricherechedza tichitarisa dingindira irori, asizve dingindira rinozotaura kuti tinofanira kuendesa mberi kodzero dzevanhu tiri tese.
Ko, tichitarisawo nyaya dzekodzero dzevanhu muAfrica,
muAfrica tikatarisa zviri kuitika mune dzimwe nyika, ngatitarisei Zimbabwe panguva ino. Tiri kutambura zvikuru neraramo yedu. Mari chaiyo chaiyo hatina, hatikwanisi kuti tishandise mari yatinayo kuti tiraramise mhuri yedu. Saka idzodzo ndo dzimwe kodzero dzatingati tikakombeya nedzimwe nyika towana Zimbabwe yakasaririra chaizvo. Tozotarisa kuti chiiko chiri kukonzera kuti Zimbabwe tingoramba takasaririra saizvozvi. Saka izvozvo izvo ndo zvimwe zvezvinhu zvatenge tichitaura musi iwoyo, chiti ko imo muAfrica medu umu tinowana dzimwe nyika dzichinyatsonakirwa chaizvo kuita mutakunanzva? Chambozonyanya kuita kuti Zimbabwe yedu isusu isvika panevho iyoyi chii?
Avo vanga vari mukuru weZimrai vaOK Machisa vari parunhare muHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti muzvina bhizimisi vaWicknell Chivayo vachamiswa mberi kwedare redzimhosva musi wa 18 Mbudzi. MuNewsday mekare Harare City Council inonzi iri kukumbira mvumo kubva kuhurumende kuti ibhadharise mamwe makambani mutero nemari yekunze. Daily News rinoti veruzhinji munyika pamwe chete nevamabhizimisi vari kufarira danho rakatorwa nebhanga guru rekuunza mari itsva. MuChronicle, mapurisa asunga vana veform 6 gumi nevashanu veGebuza Secondary School kuhwange mushure mokuvawana vaine mapepa ebvunzo eEconomics Paper 3 bvunzo isati yanyorwa. Yasvika nguva yenyu vateereri veStudio 7 yekuti mutaure mega zviri mupfungwa dzenyu.
Diko Ndiko washamarere wese kustudio 7 ndinoitwa Mike 2 ndiri kuno kuchiredzi. Ndoda kutaurawo panyaya yema anti sanctions machi yatatanzi machi musi weFriday. Zviri kutishamisa ndezvekuti iko zvinezvi EU yacho iri kunzi yakatitemera zvirango. Ndiri kunzwa kuti yatipa mari 1 yemenda kuHealth nekuchikafu sezvo kune nzara. Saka masanctions aya anozonzi ari kubata nyika pakuti kudi. Ndozvinotobuda pachena kuti shuwa shuwa masanctions aya haasi epovhu yeZimbabwe. Masanctions evanhu vari targeted. Kozi dai zvasiri izvozvoka vanga vasingambobatsira nyika nemari yekuti tengai mishonga nekuti mutengere vanhu chikafu vane nzara. Maita henyu basi.
Mamuka seko vashamarari veStudio 7. Tinotenda nokuti panhau dzechokwadi zvokwadi. Vedu wei muZimbabwe tatambura. Ndinoshava kuti nini mangudya unopenga here kana kuti unotipa mari one day like this namaumira zvakaita. Bondi rake harishandi, cherere kugesha harishandi, chero benga harishandi. Zvese hazviri kushanda. Mundopo unoya nemitsoto yakaitwa here ndoindrodusa mari itsva. Ko chinovanetsa chiko kungoti kavada kurerutsira vanhu vanguti vanhu ngavabvumirwe kushandisa zvinhu zvavo in foreign currency. Rand or US dollar. Izvi zvarikuda kutiitira izvi. Naivo vanovatsigira ndoshuva kuti kuchinani munangagwa haana kuvhotegwa wakaudzwa kare kubva pamakambeini navachanosa zvikanzii tamba tamba zvidembo muswe ndakabata zvino vari kungotamba tamba muswe wakabatwa vanhu ngavati ngwiredzidzi vatiregererava hativadi zvanhu haidikwi muZimbabwe vedue ndatenda hangu ndini Xola Kilemuyuti.
Halo makadi vana jonga kandimire vana SS vanhu vateveri wai vanhu vateveri SS Studio 7 vanhu vari kuuraya nyika ndimunangagwa nehurumende yake yari konzeresa kuti nyika ishate iye tiri kudhiaspora tinokwanisa kubatsira kana iye agadzirisa nyika yake ndini Lucia Mareza ndiri kupolokwani kusouth africa.
Vana mukoma wande paStudio 7 apo makadi komese vashamarari veStudio 7 ndine Edward David Tumbu ndiri paPolokwane apo ndoda kutaurawo pamusoro peZimbabwe. Nyika iyi yatsakatika iyi madhara aya atiuraya namudangarwa vatiuraya vaona madhokita izvizvi vasati vadzokera kumabasa yadza kutokwana 2 months pasina mari yevari kupiwa vatiuraya madhara ngavatoramba vakatsika madziro madhokita nekuti hapana munhu anoshanda asikahori mari inokwanirana nesitueshen inenge iripo pamazuva acho ade mwari apindira vakomana upenyu hwavanhu huri kuparara muZimbabwe dhara ngaabude tongombeyawo ngaabude tongombeyawo shamisa mamiriyoni achienda kunze kwenyika but chinoitika hapana hapana kana hwana chaanoya nacho chinoshanda chingotambisa mari yenyika inofanirwa kutenga mabhandeji kuzvipatara mishonga hamuna ngaabude mudhara wekupinde mupano wechidiki chamiso akavhoterwa nevanhu atenda angu.
Makadi paStudio 7 ndinoitwa Ase pasichini mudhakwa ndiri kuno Joburg. Ndoda kutaura panyaya yemasanction nyika yedu inombourayiwa nemasanction nyika yedu yaurayiwa nepolitics vakuru vaviri avo ngavawiriranavo vanhu vakone kurarama vaite zvakaita Mugeni naRobert kwete kurega vanhu vachinda nenyika kumawere kudai vatiuraya vatiurayira vabereki shemu vatiurayira hama dzedu kumusha uku.
Ndoti makadi iko vatariri veStudio 7 ngandakateerera paitaurwa nenhau yekutizoni homwe madhiaspora homwe kuti vaise mari iyi pfungwa yakanaka chaizvo asi ndinoona sekuti pfungwa iyi inoshanda kana hurumende chinge yachi yaishi kozi tingabvisa zvedu mari dzacho idzodzodzo hatirambi but kana hurumende iripo iyi zvakangofanana nekuisa mari pagumbore inongotorwa imhone kuti chirikuitika because tikatarisa vakuru vese ava vakaondonga nyika nyika yanga iri very rich but vairova kusvika pazero saka ndione sekuti tumari twedu patinokanda kuti tozoshanda
kunguva yafaro zvakanga zviriko uyu munhu anonzi munangagwa uyu yanga ari mumwe zvake areurura nguva iripo nekuti kunguva yafarao airwisana nenyoka dzake achituma matatya asi akamedzwa netsvimbo yamozisi Saka ndiri kuti chisingapere chinoshura izvi deangarumwa ari uhura zvake ndatenda.
Magadi wa TV studio ndavamo vese vakateerera. Ndinoti dai makereke vambosiyana nezvematongerwo enyika izvi, nokuti havasi vese futi vemakereke vari kupinda masi kungoti kune rimwe boka remakereke rinenge rava kuzongodzi ndevemakereke vese vari kudaro. ZANU-PF itsika yayo yekuti yakaona kuti zvinhu zvinenge zvaakurerekera kudivi rinenge risiri kufambirana navo, vanotsvaga nzira chero chichi chinongoko zvinokwanisa kuti varambe vari mupawa, zvinokwanisa kuti varambe vachitsvaga imwe wei yekudzoka zvekare mupawa vakaona kuti vari kukwevwa nesituation. Saka zvekuti 7 years anenge achitoka pa7 years pacho ndiani? Aiwa, dai zvambomera zveku 7 years izvi. 5 years zvinotaura nedumbure mutemwana dzakwana munanga kungangangangange kuye vamwe kakwaitwe maelections kuye vamwe datenda.
Aya mashoko yavateereri vestudio 7 vari kunzvimbo dzakasiyana-siyana vachiti papfungwa dzavo. Mashoko ndeavo asi pachikuita nestudio 7. Titumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisai anoti 909 am 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 am 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumutambo webaseball watambwa iko zvino uchangopera iko zvino kutambwa kuHouston kuTexas pakati peWashington Nationals neHouston Astros. Chikwata cheWashington Nationals chakunda nezvibodza 6-2 kusimudza mukombe weWorld Series. Washington yakapedzisira kusimudza mukombe uyu mugore ra1928. Sangano rinoona nezveutano pasi pose reWorld Health Organization rinoti Nigeria ndiyo ine vanhu vanofane chirwere chegomarara kupfuura nyika dzose muAfrica. Rinoti zvinokonzera izvi kusaziva zvakakwana pamusoro pechirwere ichi, kunonoka kubatwa pechirwere ichi uye kudhura pekurapa chirwere ichi. Vashandi vatatu veInternational Organization for Migration vaurawa muSouth Sudan apo mauto ehurumende ange achirwisana nevarwi veNational Salvation Front. Izvi zvakonzera kumbomiswa kwekuongorora nokubatsira vanorwara nechirwere cheEbola munzvimbo zhinji dziri padyo nemuganhu weDR Congo.
Muchikamu chino tiri kutarisa zviri kuitika muAmerica. Masvondo maviri apfuura vaJoe Biden avo vari kukwikwidza kupiwa mukana wekukwikwidza navaDonald Trump kuve mutungamiriri wenyika gore rinouya vakaudza muridzi weFacebook vaMark Zuckerberg kuti vabvise mashoko ekunyepa pamusoro pavo akaiswa paFacebook nerimwe sangano rinotsigira vaDonald Trump. VaZuckerberg vakaramba kuita izvi vachiti kambani yavo haitoreri vanhu kodzero yavo yekutaura zvavanoda. Nyaya iyi ichiri kunetsa muAmerica pari zvino. Mubvunzo uri wekuti kana munhu akanyora zvamanyepo paFacebook, uyo anenge areverwa nhema anoita sei? Nasi mukuru we Twitter va Jack Dorsey vataura kuti Twitter haichabvumidzi kana kutambira zvematongero enyika pa Twitter. Professor Mukasa, chii chiri kuitika apa?
Dambudzo guru riri papa nderekuti network inonzi internet inomanejwa sei, ndo dambudzo guru. Wa Zuckerberg wane Facebook ine more than 1 billion wanhu wanoitera, wanoishandisa. Awa vamwe awa we Twitter vanongwa nei, ndofunga about 100 million wanhu. Nyaya iri papa ndeyekuti maTwitter kana kuti Facebook zvoshandiswa here kutimira mashoko emanyepo. Idambudziko guru chaizvo because hapana munhu ane dhira yekuti zvinhu zvepaindanet zvimanejwe sei, zvikontrolwe sei. Asi zvaitwa neTwitter zviri kunzi zvinhu zvakanaka chaizvo kuti kusangoiswa zvinhu zvemanyepo. Manje mubvunzo wakauya ndewekuti zvino unoziva sei kuti izvi ndezvemanyepo, izvi hazvisi zvemanyepo? Saka wekwaTwitter wabva wangoti zvese zvepolitical advertising takumboziisa parutivi. Manje pane dambudziko ipapo, kana iri political advertising munyika dzese unoziva sei kuti advertising iri political? Haisiri political. Inini kana ida unokampena kucholocho ndikaisa paTwitter kuti wanhu wese wekucholocho ndikuzokupai matsaga echibahwe, muya mozoko. Ipolitical advertising here ikauti haisiri.
Pane chamunoona here chingagona kuitwa kuti tichengetedze hunhu hwevanhu vanonyeperwa nevamwe vachiisa zvinhu zvisiri zvechokwadi paindaneti, paTwitter, paFacebook?
Zvaitwa neweTwitter zvakanaka chaizvo. Chinonetsa ndechekuti kune mamwe masocial media asi kuzviita. Saka Twitter ikabhana ikatapa hatichabvumidze mapolitical advertising, wanongoenda kuFacebook, wanongoenda kuInstagram. Chinhu chikuru chakataurwa ndechekuti dai kukawa munhu anenge atarwa zvinhu zvemanyepo, dai kukawa nevanhu vanoongorora zvinhu zvekunyepa, wakaona kuti zvinhu izvi ndezvekunyepa, wobva wataurira vakuru vekuTwitter kana kuti Facebook kuti zvinhu zvaiswa apa ndezvekunyepa, zvibvisei.
Vana venyu vechikoro vamunofundisa murovavudza chinyi pamusoro penyaya iyi?
Zvatinoita muklasi mangu ndezvekuti ndochibvunza wana kuti munoshandisa Twitter here, munoshandisa Facebook here, pane zvamakamboona here zvamakati inini izvi ndezvekunyepa? Saka ndinovafundisa kuti inonzi media literacy, kudzidzisa vanhu kuti uone kuti ichi chinhu chandina chokwadi nacho. Kana usina chokwadi nechimwe chinhu, kana kuti ukataurwa kuti chinhu ndechi hachisi chokwadi, chitarisa mamwe masocial media post, kana kuti manewspaper, kana kuti mamwe masources einformation, uone kuti ndezvechokwadi here zvataurwa apa.
Tinotenda zvikuru Dr. Stan Mukasa, Associate Professor weJournalism paIndiana University kuPennsylvania, vari parunare vachitaura neStudio 7. Selma Mtukudzi hangasa, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Vamwe varairidzi vari paro pakuramwa mabasa vanoti hurumende nebato reZANU-PF zviri kuvashishidzira. Zimbabwe Human Rights Association inoti zuva rekodzero dzevanhu muAfrica riri kucherechedzwa kuChiredzi kumasvingo nemugovera. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington. Ichikusiyai zvakanaka.